manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Zvichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagarire vanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubadzi rezveutano. Tichakubvai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemistori yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepa Naure Sunday News rinoti mukuru webanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashano pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achanga akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. Vamangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo parizvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachanga vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepanawo. Saka tinoyeva kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyoro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwe15 inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Vamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutepeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vanga vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei. Kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo, utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo iwo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti iwo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 ne$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirira here zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairiro nderekuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudika nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda kune dzimwe nzvimbo unoona kuti cash inenge irimo asi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yachona vanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndopane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndopanodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi. Kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizvati vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asi wotu kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudyora here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezano PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti government ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kuma honorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu social services zvimwe zvakasiyana siyana zvinoranwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika. Apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvekudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivavavo dei tavapa bhajeti aita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefits akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo uniform dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers of parliament akakurudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi iro ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzidzane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nekuti dei taita mainputs iwavaniko nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwavo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko nevao zhinji mamembers of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende uye vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonjana uya akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda yeWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Tonjana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nepfenyuro yeRadio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa kuZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga kuSouth Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti mhuri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake
tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akangane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ive nosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwaakanga ari ikoko kukurudzira music yemumakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga
mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Ray Moyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake
no Kennedy Chimziva munhangari a professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yavakapinda basa was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuridza dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe, Wakomana Wanga Bakuna UK, United States and so on, as well as Wakana Wanga Kuria Chimuno. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa nhau reTheObserver Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg South Africa. Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa short wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne 15460 kHz pashort wave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematengerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimaslemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki makadini mukoma?
Tiripo makadini wakuru wangu.
Aiwa isiripo kana muchifarawo tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota tichibatsira kuti tizvikwe kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo ngatitangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvinongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanotinzwa. Tine chidiki tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana kuchikoro, vamwe vachida kuita zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame. Tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevamwe tine vabereki vanenge vachinwa mapiritsi vachiita seizvi. Saka tichitoita sahurumende tichifanira kuti itibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu pokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogona navo kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu. And then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzewo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa unogona kusvika kubasa kuya kwauri tinotengesera wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashatiro aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge tiya nekumupolisi nekukuru. Saka zororo chaizvaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumasezo ubva wagarira 48 hours uri mukati wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungi kuti taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa sezvo wacho maona umwe wake ari kuchema chema nenyaya yoyo.
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba. Vamwe ndo vaiva munhu zvoyo vanokugara vakangodhakwa.
Saka mkoma tutisansa nya yekuti fuel yaka kuira nechipira apura vanu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvino here
ukasatokwidza yawende kumbano kudzoka unotokwidza wozvino kana kudza zvino panozoti vanotenga vachana vanokundikana kazhinji kacho takuti unototengerana tega ichi vanotengesa mugwagwa kuti vaikuma basa vacho havatori nawo mari
nevateereri vanogara vachipinda muchirongo vachichema chema vachiti aiwa iwo havachisina chivimbo chekuti hurumende iripo inokwanisa kugadzirisa nyaya iyi yemamiriro akaita upfumi hwenyika mune maondo akafanana naye
maonero mamwe chete hurumende yatinayo inenge yakundikana pagore rimwe chete hurumende yapinda muofisi zvinhu zvabva zvakuira chingwa chingwa chichatiodyira chingwa nokuti chakuita $16 $15, $15, $16 vakapinda muofisi chingwa chaita dhora saka nawo itozozvautiomera
haiwa takunzwai mukoma ndaachikumbira kuti muukande mazuva enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
une vechidiki vazhinji vari kutengesa mune migwagwa dai mavanga vaoramba makashinga kuti mutirarama hapana imwe nzira yatorarama nayo muzimbabwe isusu nesurvival vendors venyu Zimbabwe. Tinotokuvimbisa kuti ticharamba takabata kumukati nemapurisa nekanzuru kusvika mutemo wausunungurwa iwoyo takwanisa kuti tirarame munyika nekuti nyika haina mabasa ndatenda hangu
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda
tatenda
aiwa mhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tina vaEmmanuel Kwamira mwoyo wechidiki anita basa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano resurvival Vendors Union of Zimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kunyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Aiwa mhuri yeZimbabwe ngo yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu.
Vateereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri pese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore nhasi zvekare tina Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Simango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu nekuti vamwe vanhu havagari tinavo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here, inyaya inokosha chose mubhaibheri noupenyu hwevanhu munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vateereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana chiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo mubvunzo wakanaka chose kuri baba Wande. Jesu kusiku wakatsanangura nyaya iyoyo achijekesa panaruka kapatene apa vhesi 25 kusvikira pavhesi 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nekuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wakagadzirikana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura chaiye akasikwa nomufananidzo waMwari ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haungatauri kuti ah nhasi ngwena yaona chikafu onyarara, nokuti munhu ari kumwe wakafanana newe. Saka ucharidza mhere uchaika kuona kuti unopeta sei kuti abatsirwe nokudawo kuti kokido umwe munhu wakaita sewe. Saka Jesu achizitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya. Vakasvika pano umwe murume akanga apozwa nemakorori maviri. Saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu, Jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga varipo, tindiudzai pa36unoti tindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neighbor kana kuti muvakidzani wake ndeupi. Pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye neighbor wake. Saka chinonzwa kwako kutaura munhu uyani kubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo neighbor yako.
Vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye. Kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo, ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi? Asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo.
Madaura soko rakanaka sese, nokuti zvirokwazvo haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose, nokuti vanhu takasiyana-siyana maitire edu nenzira dzedu. Asi mundava wangu nini chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvidaini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sekuta ndinofarira mugariro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita, then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo. Saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe. Asi mutaura soko rokuti kumongwa kune vamwe vasingagoni kugarisana navo vane unhu humwe hwakateyama hwakadai, andimpachaningaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzisa vasisese. Asi chandinoira chokuti ndingatotsvaga kuti kamwari yakainda vaiti ingabatsira hamai kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka, nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu une mugariro wakanaka.
Mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango, vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo, vavanozivana navo, havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro.
Masoko okupedzisira ndokuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi, nokuti pane zvinorwa asi hapane zvinoreva. Hazvisi nyore, asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza. Somboti munhu auya kuna dokta achiti ndoda kuti ndiporeswe, dokta anomubaya kujekiseni rinorwadza. Asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remushonga. Saka iwewe kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewe ukwanise kubatsira hama yako, unopa dokupinda nomunorwadza kuremerwa. Asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro kuregeza, nokuti kunorema unofanirwa kutosungira hunde kuti no, Mwari wakandiregera zvakawanda zvakaipa, saka ndinofanirwa kutoregerawo umwe munhu, ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka. Zvine zvichirema, asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana, nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana, uchazoona muviri wako uchatamisa kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo. Asi kana ukange watsungirira ukareurwa ukatsvaga nyasha kuna Mwari, Mwari anokuregerera. Enzuvi aifa ndirini mose makanega makaremerwa, ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva kunyama yevanhu.
Tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom nokuti batsira kwavaita. Vateereri kwanhasi, regai tichimbozorora. Ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka hwande tichitendawo chikwata cheChrist Lake kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti Dynamos 1, Highlanders 1, Yada 1, Chapungu 0, ZPC Kariba 1, Black Rhinos 0, Wange 1, Mushowani Stars 0, Tel 1 2, Caps United 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyeka Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vainoruzivo nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya minister Ndekile Mutsvanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.